munhu anobvumidzwa kukondesa maelections amacouncillors anenge ari akaita nhengo yemusangano padistrict level for at least 5 years, uyezve unofanira kunge usina problem yenyaya dzediscipline, usina mhosva dzauri kunenerwa. Saka as long as wakaita 5 years uri padistrict level, unokwanisa kukondesa maelections kubva pana councillor kuenda paprovincial council, kuenda pamember of parliament newomen's quota. Vese vavava, as long as wakamboita nhengo yedistrict for 5 years, unokwalifya kuva nhengo yeZANU-PF pamaprimary election. Asi kana uchida kuita senator, unofanira kunge wakaita nhengo yecentral committee kana kuti national consultative assembly, ndo anobvumidzwa kukondesa zvigaro zvokusenate.
Ko, zvatiri kunzwawo kuti vamwe vakuru vari kumbotora maCV vachimboda kutiza navo, vachiona kuti ndanani vari kukwikwidzana navo, iri kugadziriswa sei nyaya iyoyo?
Isusu tinoti munhu wega wega anofanira kuendesa CV yake kuprovince kwaanobva. Saka paunoisa CV yako unofanira kupuwa receipt yokuratidza kunzi waisa CV yako pakati. Kana CV yatambirwa, hakuna CV inoraswa. Even ukanza uqualify CV yako inotouya ku National Elections Commission. Musangano weZANU-PF wakaseta an independent elections commission iri made up of vanhu vakamboita vakuru vomusangano vasisiri active musangano, inochewa nanational commissar wedu.
Inyaya yamabatabata were mupolitbureau nhasi yevachakwikwidza vakamirira bato musarudzo idzi?
Hongu, asi politbureau yangu pachisungo chokuti ngationi kuti zvakataurwa masteps anofanira kutorwa ese aitika. Saka nokudawo kuti mareports asati apera kugadzirwa kubva nyika yose, nyaya yanzi inofanira kuzopinda futi mupolitbureau iri kuteera ichaitwa next week.